Banga reStanbic rakabatana neEuropean Investment Bank nasi vaparura chirongwa chemari inosvika 20 million euros kana kuti 525.9 million zig yakanangana nekubatsira vanhu kadzi vari mumabhizimusi achiri kusimukira. Urongwa hwaparurwa muHarare nhasi uhu hunonzi huchapa madzimai ane mabhizimusi madiki mukana wekukwereta mari dzichange dzichibereka muripo uri pasi kana kuti lower interest rates dzichibereka mari iri pasi. Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira zvibatira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association kana kuti zichia waWisbone Malaya vanoti chirongwa ichi chinofadza zvikuru uye vanochitambira nemufaro.
Tatu muchipatapata chekuunganidza nhengo dzemadzimai edu tichaenda kuStanbic Bank tinonzwa kuti chirongwa chenyu chifamba nenzira ipi zvavanoda nenzira dzavanokwanisa kubatsira madzimai yacho nadzo. Totozivisa kumadzimai edu anoita mabasa akasiyana-siyana totovabatsira kuti vaite maprocesi ekurejistwa kutaurwa vave nemaaccounts kuti vakwanise kuwanawo rubatsiro pachirongwa ichi.
Vamalaya vanoti sezvo misha yakawanda munyika iri kutungamirwa nemadzimai zvakakosha kuti mari iyi ikwanise kusvika kune vanhu vakawanda vanenge vachida rubatsiro rwekuwaniswa mari yekusimudzira nayo mabhizimusi avo.
Chinogona kuunza pundutso mumhuri dzakawanda nekuti mhuri zhinji kuvanhu vari kuita mabasa emaoko dziri kuchengetwa nemadzimai.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neAfrica Center for Economic Justice muzvare Chennai mweye Mutambasere vanoti homwe yaparurwa yakanangana nemadzimai iyi vanoigamuchira vachikurudzira kuti isvike kune vanhu vakawanda sezvo madzimai akawanda ari kuita mabasa emaoko.
Urongwa hwayo chekutanga ndehwekubatsira, so kana tichitarisira kuti vanenge vachibatsira Zimbabwe vachibatsira madzimai emuZimbabwe interest rates avo anofanirawo kutaridzira saizvozvo. Kunyanyanya takatarisana interest rates emabhenki emuZimbabwe ariko kuma 30-35%.
Asi muzvare Mutambasere vanoti chinoda kuzotarisiswa ndechekuona kuti madzimai akawanda vakwanisa here kunge vachipinda muchirongwa ichi sezvo vakawanda vavo vari kumaruwa.
Vazhinji kunyanyanya vari kumaruwa havana mabank account, havana pavanosangana nebhenki. So tinenge tichida kuti zvakare as part of chirongwa ichochi tione kuti madzimai vakwanisa kuti vaingejwe vese madzimai nevari kumaruzevha zvakare.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira kambani yeFinks Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vanotiwo chirongwa ichi chakanaka chose pachitariswa kuti mabhizimusi achiri kusimukira emunyika akawanda haana rutsigiro rwakakwana.
Saka kana paita credit line yakadai tinovimba kuti vanhu vanokwanisa kuaccessa maloans aya vanokwanisa kuaccessa, zvinova zvinovabatsira and nekufamba kwemazuva zvinova zvinokontributa kuti nyika yedu ive ine budiriro yakanaka. Tinoona kuti hurumende yedu yakayedza painogona napo kuti iite maorganizations anenge ana Women's Bank, ana Empower Bank naana Smedco. But kazhinji kazhinji maorganizations aya especially kana achibva kuhurumende haana capitalization kana kuti haana mari yakakwana kuti vave vanokwanisa kupa mari yekusimudzira mabhizimusi emadzimai nekusimudzira mabhizimusi evechidiki.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vanotiwo,
ndinoona chiri chirongwa chakanaka asi kunaka kwechirongwa ichi kunozo buda kana tavona isu kuti zvirongwa zvehurumende yeZimbabwe zvine zenge mabhizimusi aya ava kushanda ari muzvirongwa izvozvo, tingati mitemo yehurumende yeZimbabwe mamezures atinohanetwa aya kuti zvinosapota here mabhizinesi angava madzimai wavo ari kuzokureteswa mari kana kuti hazvisapoti mabhizinesi achazovandudzwa iwavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuStanbic kuti mari dzichange dzichiberekwa nezvikwerete izvi kana vanhu vave kudzosera zvikwerete kana kuti mainterest rate dzichange dzakawanda zvakadii sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. MuZimbabwe munonzi mabhizimusi achiri kusimukira akawanda ari kutungamirwa nevanhukadzi avanonzi vachabatsirika zvakanyanya nehomwe iyi. Mari dzinoberekwa nezvikwerete zvekumabhanga muZimbabwe dzinonzi dziri pamusoro zvakanyanyisa zvekusvika kuzvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 35% interest rate. Mari iri pamusoro-soro iyi inonzi yakatarwa neRBZ senzira yekumisa nayo kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Vatungamira pakuparurwa kwechirongwa ichi mukuru weStandard Bank vaSolomon Nyanongo, mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaJobst von Kechman, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri weEuropean Investment Bank vachiona nezvekuchamhembe kweAfrica vaThomas Ostros.